Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 9 2022. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inodarika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars pamwedzi nenyaya yehori imwe yemari iri kutengeswa goridhe riri kubiwa iyi ichiendeswa kubato reZANU-PF. Asi bato reZANU-PF rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance kana kuti CNRG rakaburitsa gwaro rinonzi Zimbabwe's Disappearing Gold, The Case of Mazowe and Penalonga, iro rinobuditsa pachena kuti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars pamwedzi nekuda kwehuori. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvemukati menyika vakazembe vakambotiwo havo nyika inorasikirwa nemari inodarika zana rezviuru pamwedzi kana kuti 100 million nekuda kwehuori munyaya dzezvicherwa. Sangano reCNRG rinotiwo imwe mari iri kuwanikwa muhuori munyaya yekutengeswa kwegoridhe iri kuendeswa kunotsvagira rutsigiro bato reZANU-PF pamberi pesarudzo dza2023. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCNRG vaFarai Maguhu.
Chatakaita Blessing ndechekutarisa nzvimbo mbiri inova Penalonga yekwamutare pamwe chete neMazoe, tichiona kuti pari kuitika zvakawanda zvikuru sei. Makorokoza vari kuuya vachishanda ende vashanda kudaro like kuPenalonga vanoshanda vari pasi pekambani inonzi Better Brands. Kuzoto zvekare Better Brands iyo inewo rezinesi reReserve Bank of Zimbabwe ravanoshandisa kutenga goridhe. Hapana mareceipts anoratidza kuti goridhe ratengwa kubva kuna nhundu uye rakawanda sei. Saka takaona zvekare dambudziko iroro kuMazowe kuti kune vanhu vakawanda vari kutenga goridhe asi rinozopedzisira rani munhu mumwe chete, ende munhu iyeye haana mapepa anoratidza kuti ari kutenga goridhe kubva kuna ani uye rakawanda sei. Ane zvekare rezinesi reReserve Bank of Zimbabwe. Saka tiri kuona kuti vanhu ivavo vakapiwa marezinesi neRBZ vazhinji vacho makoronera vagara vaine mukurumbira wekutenga uye nekutengesa goridhe zvisiri pamutemo.
Asika hurumende yakangatiyo mari yanga ichirasikirwa nenyika yanga ingori zana remamiriyoni kana kuti 100 million pakapedzisira kutaurwa navamutuli Ncube.
Mashoko avanotaura mamwe acho haadi kuti anyanye kuteedzerwa nekuti vazhinji tikada kunatsa kuti paitwe ongororo yekuti ari kubuditsa goridhe munyika ndiani. Haasi makorokoza vari kuchera goridhe vachiwana 1 gram kana 2 grams pasvondo. Goridhe riri kubuditswa nevanhu vane masimba makuru chaizvozvo matongerwo enyika. Saka vanhu vakaita sana Mutuli kana vachitaura vanenge vachiruma vachifuridzira nekuti mamwe makoronera acho vanhu vanenge vari pamusoro pavo kana kuti vanenge vari at the same level nawo mucabinet imomo.
Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri kuti nyika ione chouviri kubva kuchicherwa chakakosha ichi?
Chinomisa malikages kugadzirisa nyaya yeprice iri kuti hurumende kana ichitenga goridhe iri kubhadhara mari. Munhu anenge aine goridhe anoitawo ongororo yake yekuti ndikatengesa goridhe munyika muno kufidelity uye ndikada kuti ndipinde mundege kuenda naro kana kuDubai ndekuti kwandinoita profit yakanyanya. Saka makaona izvi nana muzvara yenureta rosquare vakabatwa paairport chaipo vachida kuenda kuDubai. Saka Fidelity inofanira kuti ipe vanhu one US dollars 100%. Kechipiri vashandise macompetitive prices yekuti vanodhimbura cost yekuti munhu atore goridhe achienda naro kunyika dziri kure.
Muri kutiwo ZANU-PF inenge iri kubatwa mumambure enyaya iyi, sei muri kudaro mugware?
Chiri kuitika ndechekuti mamaini ari kusiyiwa akaita sei mamaini metal and gold, vana Pena Longa Redwood Mine, Mazoe Mine nemamwe ana Global Electronics vari kunana kwekoko ari kuti kana achinge asiyiwa nemainvestors, vakuru veZANU-PF ndo vari kubva vatora maini iyoyo. Vatora maini iyoyo kudaro vari kuunza makurokoza, vanotora vanouya ipapo kutanga kuchera vari under the authority yeZANU-PF. Saka munhu akaita saScope Sakupwanya ari kuchera kuPena Longa ane mareziness mairi. One, ane reziness rekuchera goridhe. Two, ane reziness reReserve Bank rekutenga goridhe. Haashandi ari ega, anoshandawo zvekare nevamwe vemuZANU-PF imomo vane masimba akanyanya. Uye tetekta kuti Scott Sakupwanya uyu before 2017 anga angori an illegal gold buyer, anga atori ecriminal. Asi after 2017 akabva apiwa reziness rekuti atenge goridhe. Recently akabva anzi mufundraising committee yeZANU-PF yemuna 2023 election. Saka izvi zvinopa link pakati pekubuditswa kwegoridhe risiri pamutemo munyika uyewo nekutsvagurudzwa mari kuri kuitwa nebato riri kutonga reZANU-PF.
Mukuru weCNRG Vafarai Magohu vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemari mumusangano weZANU-PF ndivachinamasa. Vachinamasa navamaguhu vanhu vaviri vakasiyana. Handizivi kuti vamaguhu vakazopiwa chinzvimbo chokuva mukuru wezvekufambiswa kwebasa rezvemari musangano weZANU-PF rii, kana dei vaine shuviro yokuva vezvara weZANU-PF kana sekitari kufinance. Vanotanga vaenda kucentral committee vouya kumusangano vopiwa vozoona kufambiswa kwezvemari. Izvi zvokuita fembera fembera tinzwe kunge chipakirwa hazvishandi. Musangano weZANU-PF hautsvaki mari dzavo dzokufambisa basa resarudzo kubudikidza neuori ayo wabove. Musangano weZANU-PF une mabhizimusi avo zvekare, une shamwari dzavo dziri muno munyika yeZimbabwe dzinobatsira musangano weZANU-PF. Vachiubatsira kwete nokuti vanongoda kubatsira chete kana kuti vanoposeredzwa, aiwa, vanoubatsira nokuti vanonzwa manyukunyuku nokuziva kuti uyu ndoga musangano unogadzira mikana nehurumende yawo wokuti mabhizimusi aendere mberi, vana vemuZimbabwe vapunduke.
Asika muari kuti Zimbabwe ine zvicherwa zvakawanda vamugwadi, asi mari dzacho havasi kuona kuti dziri kufamba sei, dziri kuenda kupi?
Zvicherwa izvi zvatiri kubudisa munyika yeZimbabwe muhurumende yavamunangagwa ndo zviri kugadzira migwagwa inobva muHarare ichienda kuBeitbridge, ndo zviri kuvaka madhamu, ndo zviri kuvaka zvikoro, ndo zviri kutsvaka kuti chikoro chedu kumainvesti vana vabhadhare mari shoma tichiti inonzi sabhusidi, ndo zviri kutsvaka kuti vana Bulawayo Zambezi Water Project dzipere dzakatanga 1912 dzikaita makore anosvika zana vachitadza kupedza mahurumende esaipinda pasi vamunangagwa vakwanisa kuzvipedza izvozvo. Mari idzosondo kwadziri kushanda ndidzo mari dziri kubhadhara vashandi vedu avo vari kutsutsumwa zvekuti ngaitowedzerwa kudarika pairi ipapo. Mari idzozvo dziri kubva kuzvirwa zvedu. Handizivi kuti vamaguhu mari yavanozofunga kuti inodiwa nemusangano weZANU-PF kuenda kusarudzo ndeyei, hatiri kunyepera vanhu zvekare hatiri kushandisa zvekare nyika kuti nyika isaenderera mberi ichifambisa manyepa.
Asika kana makurukota ehurumende akatombotiwo dzimwe mari hadzikufambiswa zvakanaka muzvicherwa muzvinafundo mutulincuve vakambotaurawo nyaya iyoyo uyewo vakazembe vakambotaurawo nyaya yekuti zvimwe zvicherwa mari dzacho dzinenge dziri kubiwa.
Kubiwa kwemari kana kuitwa uori mukufambiswa kwebasa rezvemari hazvirevi kuti mari idzi dzinenge dzichiuya muzanu PF. Kana dei vakazemeka zvende kana vamutulinyuve vaine dzakakwana musangano wezanu PF ndokwavanobva, ingadai here vari kutaura kuti mari idzi dziri kushayikwa ivo vachiziva kuti dziri kuenda kumusangano wavo? But chikonzero chavari kutsvaga vataure kudaro, vanoziva kuti aiwa musangano nehurumende neutungamiriri haunei nechekuita nemari dziri kubiwa dziri kushandisiwa nenyanya dzinenge dziri kuda mari idzi.
Ko, nyaya yavascot sakupwanya iri kutaurwa iyi yekuti vari kutengesawo goridhe zvisina kunyatsotsarukana uye variwo mukomiti iri kutsvaga mari kubatsira zanu PF?
Tinozviziva kuti hongu pane kunenge kuchiitwa uori kana kunoshandiswa uori pamafambisirwo ebasa, asi hatigoni kutsvaka maindividuals nokutoti vasakupwanya vakavhoterwa sakanzira wezanu PF kumabhukuku. Naizvozvo vanotengesa gozi iroro vakatoritengesa zvisirizvo. Aiwa bodo, hatidi kuti titsvage kupomera vanhu mhaka yavasina.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure avo vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga uye kuzvidza matare nemashoko avanonzi vakanyora padandemutande reTwitter. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri wesangano reATUZ muzvare Christine Kayumba.
Zuva ranhasi president wedu weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanzi nemutongi vanofanirwa kuzodzoka zvekare musi wemandi kuti vaite application yavo yebail.
Mumwe munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari muusungwa, vaMasaraure vari muusungwa. Zviri kukanganisa sei basa resangano renyu?
Zvinokanganisa basa resangano redu nekuti tinenge takunyanyotarisa kuti vakuru vedu vawane kusunungurwa. But zvakadaro mukoma Blessing hazvitidzoreri mumashure kuti tirambe tichirwira kodzero dzevadzidzisi. Tiri kuramba tichipfuurira mberi, vose varipo vasara vacho ivavo vari kupfuurira mberi, ende varayiridzi vari kuratidza kunyunyuta zvakanyanyisa nezviri kuitika izvi. Vari kuratidza kuti muzvikoro umu hamuchashandiki zvakanyanya, especially nezuro pakabuda nyaya yekuti mutungamiriri wedu vaObed Masaraure vasungwa. Pakaita mheremhere yakanyanyisa zvekuti varayiridzi havasisina kugadzikana kwakanaka.
Asika hurumende muzvare Kayumba iri kuti yakagadzirira kutaura nesangano renyu nemamwe masangano anomirira vadzidzisi, asi achiti renyu rinenge rinombotiwo mei musoro.
Hatimboomi musoro isu mukoma Blessing. Vakatidaidza tinoenda, asi tinongozonzwa kuti kwagarwa musangano unomiririra vashandi vehurumende, asi isu vashandi vacho vehurumende tisiri kudaidzwa ikoko. Ndosaka tisingazotenderani nezvinobuda ikoko. Ngavadaidze vatungamiriri chaivo vari kuita zvine chekuita nevashandi vehurumende chaiko, kwete vanhu vanomiririra vasirimo muzvinhu zvacho izvozvo.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reATUZ muzvare Christine Kayumba vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeSri Lanka vaRanil Wickremesinghe vanoti vakagadzirira kusiya basa mushure mekunge vanhu vemunyika iyi varatidzira zvakasimba muguta guru renyika reColombo, vachiti ivo nemutungamiri wenyika vaGotobaya Rajapaksa vanofanira kusiya basa. Iko zvinoto chienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum icho tinombopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 asi nasi muchirongwa Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro naGwenyambira muzvare Francisca Mandea vari kuCanada.
Zimbabwe ndinokuchingamidza kuchirongwa chemadzimai chesvondo regarega chatinotarisa madzimai zvizvarwa zveZimbabwe. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka nhasi ndasangana navanzvadzi vedu amai Beauty Mashaure Oats vanoita zvemafirimu.
Makadii zvenyuko?
Tiri kunzwa vanotaura vachiti munobika mafirimu, munozvifambisa sei? Chii chamunoita chaizvezvo?
Ndane nguva refu ndiri mu industry. Ndakatanga ne Yellow Card, which was in 1999, I think. And then from there, ndakachingoshanda muma different departments mu film industry until I started directing.
Kana muchiti directing muri kuti kudii? Muzvizvine zvichiitika ipapa?
But directing tenchiroti anditi pane munyori wemafilm, and then from kana script ranyorwa pane munhu anoita sei munhu anodirecta, ndiye anotora script racho rakanyorwa oona kuti rinobikwa sei.
Saka director akashayikwa film haribudika?
Rinoda mukuru. Film rinoda munhu ano, it needs a head, it needs somebody to, kune vanoita zveart department, kuita vanoita zvewardrobe rehembe handiti dzinopfekwa nemaactor acho, kuita vanoita zvemakeup, kuita vanoita camera, kuita veart department, kuita veediting.
Saka iyi mimi ndimi mukuru apa kapa, ndozvatiri kutaura handiti.
Hungu.
Ndimi chimakuruwani. Mataura kuti Yellow Card, pane Yellow Card filmu rataiona tiri vana vadiki kuZimbabwe uko rakanetsa rikaita mbiri chaizvo chaizvo. Ndora muri kutaura here?
Ndiwo.
Saka pari zvino muri kushanda pafilmu ripi? Ndeapi amuri kubika mazuva ano?
Ndakapedza rinonzi Shina. Shina, it did very well in the world. And Shina takari filma ku South Africa, but story yacho ndiye it's a Zimbabwean story.
Okay.
But Shina did very well. Ikawina ma award akawanda kuma film festival iwawo. Rakawina best international feature film kunonzi ku Portland, Oregon. And then Rika nominate kwa ku Pan African Film Festival, and then Rika nominate kwa ku AMA, which is a Nigerian film festival. Rika wina, my main actress Rika wina the award ku AMA ikoko. Saka it did very very well.
Ndoda kujamba ipapo ndimhanye kumberi. Tiri kunzwawo zvakare kuti kunana BET kuAmerica uku muri kubudikira budikira uku zvii zviri kuitika pabatei ipapo zvishoma shoma ipapo?
KuBET pane munhu akaudzawo maproducer efilm randakaita rinonzi A Royal Surprise. Vaka recommendwawo nevamwe vanhu vakaona Shina. Saka vakaona movie Shina, and then vava vati kana muri kutsvaga director, a female director, pane munhu aka director a movie inonzi Shina, so maybe you could try her. And then vavandipawo mukana weku director movie rinonzi A Royal Surprise.
Semudzimai wechitema anozvarirwa kuAfrica, kuZimbabwe pamusoro pazvo,
kwamutare
kwamutare kumakomoyo, munotambirwa sei muindastri yenyu iyi yakazara varume vakawanda nevazhinji vechichena mairi?
Zvakaomesa izvozvo, because it's very difficult. Yeah, It's very difficult, and I think vanhu vakawanda vano vanongoti because ndirimukadzi saka it's okay.
Aiwa, ndinoda kuti ndikutendei nenguva yamatipawo yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Shakanaka hei?
Mhuri yeZimbabwe ndokutendai kunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi chinotarisa upenyu hwemadzimai nezvavanosangana nazvo. Nhasi tanga tichikurukura naAmai Beauty Mashaure ndaseka because ndambotadza kutaura zita ravo Alts nechirungu chakanaka. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru Evans iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu. Muchirongwa chanhasi mutori wedu nhau Jonga Kandemiri aita hurukuro nemunyori mukuru musangano reZimbabwe Construction and Allied Workers Union vaNicholas Muchapowa Mazarura, vanozve mutedzeri wemutungamiri wesangano reZCTU nezvemamiriro akaita zvinhu mubazi ravo.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vari muboka rezvekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Workers Union, vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri weZCTU wePhiri vaNicholas Muchapowa Mazarura. Tichikurukura pamusoro pemashandiro anonzi ari kuita vashandi vemuboka ravo avo vari kunyunyuta kuti nguva zhinji vanoshandira mihoro iri pasi uye vachishanda nguva dzakarebesa.
Mukoma Kandemiri, chekutanga chandoda kuti ruzhinji ubate musoro ndechekuti isisu tiri sangano rine mvumo yekumirira washandi vari muconstruction industry. Nechidimu, we are registered to represent the workers in the construction sector. But tiri mukati mukuita basa iroro tinosanganawo nemadambudziko anenge dekutaura pano. Maforeign contractors kana achiuya muno munyika anopiwa macontract nehurumende mazhinji acho, especially kumachina. But tinozotarisa kuti pavanouya kuno vachitibatsira kusimudza ikonomi kana kumurudza ikonomi yedu, tinotarisira kuti isisi hurumende nokuziva kwainoita kuti masangano ematrade unions ari registered anobvumirwa kumiririra washandi muconstruction sector. Tinenge takatarisira kuti iko vanofanira kutipa mukana wekuti tidzidzise machina tivataurire kuti collective bargaining agreement zvinorevei. But panozopiwa hama dzedu mabasa nehurumende vachibva kunze kwenyika, hakuna munhu ari kutora mukana wekuadresa machina aya achivaudza kuti aiwa murauri munhu unoti izvi. Saka dambudziko ratinosangana naro idambudziko rokusaimplimenta kana rokusateera mastatu isimende atinenge tawirirana.
Zvii zviri kuitwawo nehurumende panyaya iyo?
Nikoma Jonga, hurumende kana tikaramba takaitsawo presha apo neipapo iri kugwarisa kutibatsira, ndoda kupa semufananidzo wemakambani ari kuwaka power station yekuhambe, ndakaisa effort ndikaaprocha ministry iyoyo yeenergy, wakatibatsira kuti tikwanise kutaura nemachina iwayo. Sezvandiri kutaura zuva ranhasi, machina ari kubhadhara mari yemawages kwandataura kuhange ikoko 100% in USD. Ndikaita zvekare mukana wekutaura neministry local government panyaya yenyu parliament iri kuno yakapera pari zvino izvi. Ndikapedzisira wabvuma ndapinda ipopo. Saka ndirofara zvikuru kuti patinoitsawo pressure kuhurumende inokwanisa kudaira nekunge kukasika kuti titaurira nemachina aya. But chiri kuitika ndechekutiko tinogona kuisa presha iyoyo yogona kutora nguva yakati rebei vashandi vachishupika. Saka chichemo chatiinacho ndechekuti patinenge tataurira ministry of labour kuti nechallenji nemachina iwayo, ngaikasike kupindira, ngavakasike kutibatsira, ngavakasike kutinzwisisa kuitira kuti vashandi vemuno muZimbabwe tisarambe tichitaura nyaya yekuti machina hasi kutibhadhara, because tinofanira kuidyiwa tese keke renyika.
Zvichemo zvamungati zviri kunyanya kubata vamunomirira muboka rekuvaka ndezvipi?
Sekutanga ndechekutiko vashandi vari kushanda muconstruction especially kumaforeigners vanoburitswa basa pasina kuterwa murau. Ngatitaure nyaya idzo dzekuti maworkers committee ari pamurau, mukatarisa Labour Relations Act chapter 28.01 rinobvumira kuti site yega yega iri kuwakwa, site yega yega inovashandi, panofanira kuva pari maworkers committee. But hama dzenyu idzi kazhinji
kuti muise maweka dzikonekiti iwayo munotodhonzana ende mukatarisa zvekare madambudziko atinosangana ndokuti atinoti mapPE protective clothing yedu mazhinji haatengerwi muno kuzimbabwe wanobva nawo kuchina but pachirungu yatinoti durable imapPE hairarami zvoreva kuti ticharamba tichipushana nawo kuti warambe vachiprovida mahovhozi iwayo tobva ipapo iwo muhoro chaivo atinotaura uyo machina vane murao wavo kuti havade kutambirisa mari pehour muno muzimbabwe tine murao wekuti munhu anofanira kutambisa mari pehour but ivo vanoda kutambisa mari neyatinoti isisu mugwazo zvinova ndizvo zviri kuita kuti vashandi vedu vagunun'une vachigunun'una kuti muhoro wavo hausi kupiwa zvakanaka maovertime munhu anoshanda Saturday nesunday but vashandi vakaramba kuenda kubasa Saturday nesunday iroro basa rinenge ratopera muchina anogona kungorova munhu anogona kungotuka munhu nemamwe mawedzi asingaite nezvinhu zvakadaro saka tiri kuti izvo we must be respected nemaforeina kugara achingavaya muno munyika toziva kuti zimbabwe ine murawo
manga makateerera kumunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vari muboka rezvekuvaka rezimbabwe construction and allied workers union vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wesangano rezimbabwe congress of trade unions wepiri vanicolas muchapuwa mazarura muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
tinotenda jonga munhau dzemitambo murayiridzi wedynamos tondirai ndiraya apinda panguva yakaoma mushure mekunge dhimbare yarohwa zvakare nhasi michael kariati anotipa nyaya inotevera
vateveri vechikwata ichi nhasi vanga vachiimba kuti ndiraya anofarira kusiyiswa basa mushure mekunge dhimbare yarohwa 1-0 necranbourne bullets muvhengere stadium izvi zviri kutevera kunyunyuta kwakaita vatsigiri vamwe chetevo svondo rapera apo dynamos yakatatarika ndokuita mangange 0-0 netriangle izvi zviri kureva kuti dhimbare yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yavatamba yakateverana izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi muongorori wemutambo wenhabvu vapeter musengezi vanoti zviri kuitika kuna ndiraya hazvisi zvitsva sezvo vatsigiri vedhimbare vachida kugara vari murufaro
fans edynamos vanhu vanotarisira kudynamos iwine magames ese ainotamba saka pressure inenge yakawandira kuna coach
dynamos yasiyiwa nemapoints masere nefc platinum iyo iri kutungamira nemapoints makumi mana nematatu mushure mekurova blower chips 1-0 nhasi masikati Herentals yakwirawo kusvika pachinhano chechitanhatu nemapoints makumi matatu mushure mekuzvambura ngezvi platinum stars 3-0 munational sports stadium asi murayiridzi wavo kumbirai muti wekuziva haasi kutaura zvemukombe asi kuita zviri nani kudarika pavakapedzisira kukwikwidza apo vakapunyuka kuenda kudivision 1 neburi retsono
tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatsokumira zvakanaka
nhasi zvekare asi mubaba field stadium blower city yazvirerutsirawo muhondo yayo yekubva pasi petafura mushure mekurova hwahwa 3-1 ndakamirira studio 7 muharare ndini Michael Kariati
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare sangano recenter for natural resource governance rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inodarika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million united states dollars panyaya yegoridhe pamwedzi wega wega imwe mari yacho ichienda kunobatsira zanupf asi zanupf inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyai mina mutungamiri nkomo munhau dzeisindebele
sokuisikati sendaba ku voa ndebele
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 9 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance ithi eZimbabwe lilahlekelwa imali engena ku $157 million ngenyanga ngenxa yezigilamkhuba ezigoqela iziphathamandla zeZanu PF ezitshontsha igolide zisiyalithengisa phandle. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS, umnumzana Obed Masaraure, umiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokubhehla udlakela, njalo uzaqeda impelasonto evalelwe. Silomhlabeleli kamasikandi uSibongiseni ephethe idlalate lakhe elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhuli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS, umnumzana Obed Masaraure, umiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela kanye lelokuvimba ingalo yomthetho kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Umtshutshisi utshele inkundla ukuba uMasaraure wethula umbiko owawutshotshozela udlame enkundleni zokuxhumana njalo owawulakho ukuphazamisa ukuthethwa kwecala lakhe lokubulala abhekane lalo. UMasaraure uzaqeda impelasonto evalelwe abesephindela emthethwani laba ngomvulo lapho uMantshi azahluza khona isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngebail. Unopalajikelele we-ATUS umnumzana Robson Chere laye ulokhe evalelwe phezu kwecala lokubulala eletheswa uMasaraure. Inhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance ithi eZimbabwe lilahlekelwa imali engena ku $157 million ngenyanga ngenxa yezigilamkhuba ezigoqela iziphathamandla zeZanu PF ezitshontsha igolide zisiyalithengisa phandle kwelizwe. Lenhlanganiso iveze lokhu kugwalo elwethu leizolo olulesihloko esithi Zimbabwe's Disappearing Gold, The Case of Mazowe and Penalonga. Ithi njalo isiphathamandla zeZanu PF zisebenzisa enye yalimali ukulungiselela ukhetho luka 2023. Uhulumende yena uthi ilizwe lilahlekelwa $100 million ngenxa yokutshontshwa kwegolide. Sixoxele ukhansila webandla le-TRC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngibona leyi ripoti iqondile iliqiniso. Nanku ngeminyaka edlulileyo emlutshwane sibone uHenry Tarushayo ayebanjwa e-airport ephuma lalo igolide lele hamba lalo eDubai. Njalo simbona ephandle kwenkantolo wentilongo engabotshwanga. So kuyathengisela ukuthi uhulumende lasebenzisana labo, yibo ke abakhipha leli golide liphuma ngaphandle kwelizwe. Ikanti ilizwe-ke liyahlupheka, abantu bathwele nzima, kodwa-ke ama-resources abo ephuma ongekho emthethweni esiya phandle kwelizwe kubhenefitha abantu abalutshwane abakubandla leZanu PF labakuhulumende weZanu PF njalo.
Ubona abeZanu PF bathi akuqondanga ukuthi kukhonjwe bona ngeminwe kuphela kundaba zenkohlakalo ngoba bathi lamalunga amabandla aphikisayo afana leleno le-TRC zikhona izikhohlakali.
Hayi, kubandla le-TRC akulawo isikhohlakali even esisodwa. izikhohlakali zikilo ibandelezana uPF ngoba bayavikelwa phela nguyohulumende wabo yibo abalakho konke njengoba umnanga gqesihlale sithi ukuthi izana uPF nguhulumende uhulumende ngamapholisa uhulumende ngamasosha uhulumende ngama-CIO uhulumende yikho konke yibo-ke abakwenzayo khonokho ukukhohlakala ngoba besazi ukuthi kabenziwa lutho ungabona umuntu wezana uPF esebothwa babe sebesilo kwabo kwama-factions kubandla labo kodwa-ke bona kababotshwa bazana uPF yibo abalenkohlakalo enkulu kakhulu.
Lu ngaqedwa njani udaba lokutshontshwa kwenotho yelizwe lolu Ndlovu?
Kufuna esingathi ngesilungu i-political will kodwa kwezane uPF asozeyafakaba khona okudingakalayo ukutshintsha uhulumende kungene uhulumende ozimiseleyo uhulumende ozosebenzela uZulu uhulumende ozosebenzela ilizwe leZimbabwe hhashi izikhohlakali zezane uPF esizibona zisembusweni kaphela ezilongu ezizane uPF kuyiye esembusweni udaba lwenkohlakalo kalusoze lwafa lwaphela.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Lolu daba nxa ngilukhangela ludaba nje lokuthi abantu nxa ungezwa sebepoliticiza udaba lwe-corruption sebefaka ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu bezanu PF ngabantu abavele sebene-political agenda ngabantu nkomo abavele bafuna ukungcolisa izanu PF ubusela nkomo abungathiwa ngobezanu PF ngobephathi ethile ubusela yibusela nxa kunjalo kumele kube yizinto ezixhwasiswayo kudingakale ukuthi lokho okwenziwayo sibisicwayisi kudingisiswe ukuthi kwenziwa ngobani kodwa nxate kuphuma nkoma ukuthi loko kwenziwa izanu PF ngenxa yokuthi ilungiselela ukhetho usuhluka ubone ukuthi ngobani abakukhulumayo lokho ngabantu abasizondayo kuphela nkomo lokho kuvela kuzitha zethu ezinto ezingakhulumi kuhle ngathi ezifuna ukusingcolisa ezifuna ukuthi phambili lapho esiya khona abantu besibone singabantu bebone izanu PF ngebandla elingcolileyo bakhona abantu be-opposition bona abaphathekayo labo ebuhleleni bonobo obunjabo lokho so ukuthi kwandlulule ukuthi labana ngabe ubusela lobo kwenziwa abantu bezanu PF mina kamvumelani nako khonoko nkomo.
Lona udaba lokuntshontshwa kwegolide idayimana lokunye okwenziwayo lungaqedwa njani baba Gawule ngoba sesike sezwa ngitsho leziphatha amandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo wezemali kanye lowendaba zasekhaya lapho bekhala ngokuthi inotho yeZimbabwe iyantshontshwa bakhona abantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngaphandle komthetho besiyawathengisa phandle kwelizwe.
Okuqakathekileyo nkomo yukuthi kuvalwe kulwiswe i-corruption. I-corruption leyi yiyo esilimazayo konke bona okwenzakala nje ukuthi akula ndlela elula eyokuthi kungacedwa njani izinto lezi ngokuthi kuvalwe sibili izakhi layo ibe yizakhi ekhona sibili esebenzayo ingabi yizakhi liyana ngebizo ngoba izakhi ekhona leyo libizo kuphela umsebenzi abawenzile abantu kuliqiniso ukuthi imali eziningi ziyaphuma ngobusela okunjalo sikubonile khona kaye kusenzakala ema-airport imali ziphuma ukuthi kuphuma njani ngabantu bona abantu ababhadalwa izimali abagamileyo abayenza imisebenzi yenkohlakalo endalo.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Sehlulekile ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngezenjiwayo umnumzana Winston Chitando. Loqhubeka lusegudwini udaba lokubhaxabulwa kwamapholisa ngabantu makhaza eHarare izolo ngemva kokubangela ukufa kowesilisa ogxotshwe ikhombi. Amapholisa la ebezama ukumisa likhombi ngenkani. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi uthi amapholisa la azajeziswa ngoba enze lokhu ngaphandle kokuthunywa ngabakhulu bawo. Izolo kobulawayo lakho kutshaywe ipholisa elitshayelele ikhombi yomnikazi. Sixoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakale eSozberry lakobulawayo kuyabonisa ukuthi aseyomapholisa abantu. Amapholisa asesetshenziswe kakhulu ekugangeni ikakhulu kupolitiki. So mbona ngazathi khona oko sokusuke kwaba impilo yabo njalo ngenxa yokuthi kabaholiswa imali eneleyo sebejike baba zinyamazana zeganga. So uma bebona abantu abangani bephula umthetho kabababophi ukuze bejeziswe ukuthi bengene emthethweni kodwa lithuba labo lokuthi labo benze imali. So amapholisa abe efuna ukudizwa. Okuthiwa isikhulumeli samapholisa uPaul Nyathi ukuthi bazajeziswa. Yebo yebo bazajeziswa. Kodwa as long kungazange kwalungiswa umnotho welizwe kuyajeziswa bona laba bayi-2 kodwa baqhubeka bekwenza. Njalo kusiyontwentsha ungakhangela last year babulalise abantu ngento zamaspike kuze kwahamba kwayiwa ekhoti ukuthi yena uhulumende ekubona ukuthi into leyo icina ibangela ingozi asingayenzini kuba nzima. So mbona ngazathi into eziningi kakhulu ayisikho kakhulu ngamapholisa. Akulungiswe umnotho welizwe abasebenzayo bethola imali ngabaphilisi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Kwezemaphandleni, izakhamizi endaweni ezijiyeneyo zeMathebeleland South zithi sezisungule inhlelo zokuziphilisa ukuze zimelane lendlala kanye lokubhidlika komnotho. U-Albert Ncube uyalandisa.
Izakhamizi zitshele iStudio 7 ukuthi sezisungule inhlelo ezifana lokufuya kanye lokulima ngokuthelezela ukuze ziziphilise lalapho zingafunanga kahle emasimini. Umnumzana Dennis Ncube wayizakhamuzi seNyandeni uthi isimo somnotho kasimanga kuhle kulezi nsuku.
Imali elizwe yethu vele kufana ukuthi into engekho nje vele kunamali elizweni lapha. Isinkwa kungananzela abantu basithenga nge-R20 impuphi 10 kg 140 rand, i-2 liters yamafutha 120. Kusho ukuthi umuntu ongasebenziyo abaphila njengathi emakhaya lapha akunzima kakhulu sibili.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala oyisakhamuzi esiliko eMatshetsheni uthi yena labanye abesifazana bafuya inkukhu.
Izivande lazo siyabe sifisa ukuthi silime kodwa silohlupho lwamanzi esibhekane lalo thina kwesethu isigaba sesiliko. Kasilamanzi, asilazikotsho, amanzi siwahambela umango ongaba yi-7 kilometers siyadinga amanzi okunatha.
Umfuyi wenkomo eMzingwane unkosikazi Thokozile Dube uthi yena uziphilisa ngokuthengisa uchago.
Ngiyasenga uchago ngihambisa e-dairy board. Njalo futhi ngilima lokudla kwenkomo khona lokho ukuthi ngifide inkomo zami zona lezi engizisengayo.
Uthi njalo sethenge isigayo ukuze azenzele ukudla kwenkomo ngoba kungabambeki ezitolo.
Uyonale iviki yonale nje isigayo ngisithengile esokugaya ukudla kwenkomo kwenzela ukuthi khona ngifide inkomo zami njengoba ukudla lokho esikuthengayo ngalezi tolo asisakukwanisa imali yakho ephezulu.
Unkosikazi Theminkosi Ndlovu oyisakhamuzi semapisi ematobo uthi baphila ngokwemba egolide kodwa kulula.
Intengo ikhwele amaqaqa akubambeki lutho. Singomama asihlala ngaphansi siyagebha lapha lemaqaqeni. Singomama sizama ukuthi sibalekele isimo sokuthi sihlale singabacelileyo ngaphansi kwabo baba. Emasimini lonyaka vele kasizuzanga lutho.
Umqondisi wenhlanganiso emela amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe Waters unkosikazi Sethekele Jabangu uthi iningi labo mama lithole amagabha avuzayo ngokubhidlika komnotho.
Ukuze baziphilise labo mama bangena ezingadini bayalima ezingadini. Abanye umama bayathunga izingcebethu uma kungabe kulamashowa bayaya lapho emashowa bayothengisa izinto ezihlukahlukeneyo ukuze bathole imali yokuba bafake ukudla etafuleni baqede bathole imali yokuba abantwana babo bahambe baye esikolweni.
Iningi lezakhamizi ezansi eMandebeleni kalivunanga kuhle lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu osekuthiye zibhekane lendlala enkulu. Kodwa uhulumende uthi akekho zakulawa indlala lonyaka ngoba ezaphathisa ngokudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siya kuhlelo lwabesifazana.
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxalo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazana, yena osanda ukuhlangana lesiphathamandla somanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika we-African Union icubungula udaba lokuqeda izehlakalo zokwendiswa kwabantwana abangamantombazana besesebancinyane. Asizweni ukuthi kuyini okwacutshungulwa lokwavunyelwana kulo umhlangano.
Ye, okokuqala sivumelana ukuthi kumele sikusole lokhu yinto embi ukuthi abantwana bahlwengulwe, abantwana baphathwe kubi bangayezikolo, abantwana basiswe, bachathiswe besesebancane. Sivumelana ukuthi yonke into kayenziwe uhulumende labo bonke abanye esisebenza labo ukuthi lokhu sikuqede, ngoba kuquma impilo yomntwana. Mina sengibabonile amankazana ombonayo ukuthi umntwana lusharp, angaba ngudokotela, angaba ngu-prime minister, angaba ngu-pilot welokuzeni we-frame china, kodwa ubona ekunwa ubaba omdurisayo alalelayo. Ngoba umntwana omncane wena baba ungamdonsa ulalelayo, sumdestroyile umntwana lona, akasavuki futhi. Usele trauma psychologically, usele trauma emotionally, usele trauma physically. Abanye bahle balimale khonapho, ngasakwazi nokuthi enzeni. So sikukhondeme kakhulu njenge-government yeZimbabwe le-AU ukuthi umuntu wonke kabe leqiniso ukuthi abantwana bayavunyelwa ukukhula bende sebevuthiwe. Umuntu sezikhethela ijaha lakhe nomuntu ofuna ukuphila laye. Hayikhona ukuthi esakhula umntwana ayengwe ukuthi enze okungafanele, njalo abanye bendiswe bengafuni ukuthi bende. So ube umhlangano omuhle kakhulu. Ithemba ukuthi uzanceda i-Africa, uzanceda iZimbabwe, uzanceda abantu bethu.
Siyabona ukuthi lani njengogatsha lwabesifazana belivele lilwisana lalokho. Sake saxoxa kona lo msakazo ngelalikwenza eMarangi. Kuyaphumelela yini? Njalo nxa sokungenela izwekazi le-Afrika kuyaphathiswana yini kumbe bekuyingxoxo kuphela?
Ubonani kuyaphathisa. Ikakhulu ukuthi ngo-October last year ubaba upresident wethu u-Edim Nangagwa usayine esithi yi-high level political compact ebikhondema domestic violence, ebikhondema ukuhlangulwa kwabantwana. And ube ngomunye wabongameli e-Africa abantwana abasayinileyo. So sithemba ukuthi obaba abaningi bazalandela lokhu ukuthi bona baba kabathatha umntwana oyinkazana munye ngamunye njengomntanakhe. Omama labo bathatha umntwana ongumfana njengomntanabo. Sibe lakho ukuthi sikhulise abantwabethu ngoba sihlobo. Umntwana yinhlanyelo. So uma uzathatha inhlanyelo uyiphoseziwe ukuthitshe, uzahlanyela ngisana. Abaningi asoze sibe nenhlanyelo enhle, amankazana amahle abachadayo, labafana bahle abathathayo, bakhimizi yabo sibe labazukulu kuphela. Ngoba khathesi silabazukulu abangalayise lonina abahlanga ndawonye, akukuhle lokhuyana. So kuzasincedisa kakhulu, ikakhulu ukuthi i-Afrika yonke sibambene ukuthi lokhu makucine. Asikhangeleni abantu bethu sibahawukele ukuthi yizinto ezivela kuNkulunkulu, sibakhulise nje.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo
ngo-1987 ubaba uNkomo esengena kuzana uPF ngahambanga labantu kwahamba kungabakhokheli abathiza ahamba labo kodwa abantu basala emuva kutshengisa ukuthi i-decision ayithethe umphakathi wawungahambisani layo uzakhumbula ukuthi the only election eyenziwa ngo-90 lango-95-96 izaphu sikuseginywe izano PF abantu bemathwele ndaba zange bavota kwaba le big voter apathy lokhu kwabonakala sokufonywe i-MDC ngo-99 kusiya ku-2000 abantu bemathebelelende benza lokhuyana okuthiwa yi-protest vote yikuzathola ukuthi usupport usekelo olukhulu i-MDC lokuqala lwavela emathebelelende babantu abatshengisela ukungesabizana
manje ngokubona kwakho kwakumele enzeni umnumzana Nkomo ngesikhathi abantu beZimbabwe bebulawa ngegugurawundi
Babu Gande labalaleli inkulumo yokuthi kwakumele ubaba uNkomo enzeni ngesikhathi abantu bebulawa ngeGugurawund inzima kakhulu indaba yalahleka eLancaster ngo-1979 langemuva kwayiLancaster yazolahleka ngo-1982 ubaba uJoshua Nkomo emisa intumbane mhlawumbe kusiyafika ku-1987 akulanto emangalisayo ayengabe esayenza ubaba uJoshua Nkomo ngoba ayevele esechithekile amanzi isisombuluko sonaleso sokuthi avume ukungena ku-intercord yiso kuphele sasisehle ngiza kuveza futhi ukuthi uRobert Mugabe owafonela uJoshua Nkomo wamthumela umlayezo ukuthi iZimbabwe ayisabuseki kungangcono aze bazolungisa ilizwe bendawonye yikho ke kuqala ama talks e-1987 accord ama talks lawa mayiqala ubaba uJoshua Nkomo uappointa icommittee of 5 usecretary wali committee owaye nguJohn Landa Nkomo kwakulalo babu Sidini Malunga lo babu Agrippa Madlela the late lomunye ubaba esengumlibele owaswelakala engozini yemota esigodini lo baba owesi-5 engasoze ngumqambe ngoba phakathi kwalaba bantu bongu-5 ngwedwa osaphila ubaba uJoshua Nkomo uyababiza endlini yakhe enumber 6 uthi kabeze uRobert Mugabe semfonele wathi yena ilizwe kalisabuseki sedinga izaphu uyabapha ke umlando wokuthi ababhale ugwalo ayezolupresenta kuRobert Mugabe sebekhuluma ngali unit umhlangano wabo bawubambela eCrestor Churchill Arms laphana eFour Winds kobulawayo owunye womuca kumbe wama points icommittee of 5 le eyayilubhalile babebhala ukuthi baba uJoshua Nkomo nxa eza kuya negotiator lezanu PF akaya negotiator langokuthi abantu bemathebeleland sebefuna ukuphuma bazimele bodwa ubaba uNkomo akupresente lokho kuyadanisa ke bantu bakithi ukuthi uRobert Mugabe imhlangano yonke yenzakala eChurchill Arms wayethi nxa uNkomo ethola ireport yayo loRobert Mugabe wayephiwa le report khona le Harare eyiphiwa ngubaba uJohn Landa Nkomo ngizakhumbula ukuthi ubaba uJohn Landa Nkomo lo Mugabe babengani bayahlobana kwenza ukuthi lanxa sebesiyakhuluma khona le kwele Harare uRobert Mugabe watshela uNkomo kulaba bekhona emhlanganweni wathi ungasihluphi Nkomo into zokhuluma ngazo lapha ngiyazazi uNkomo akazange kunanzelela ukuthi kuzazi kwalezi zinto kwakubuya ngubani kanti uJohn Landa Nkomo wayechaya ngapha langapha aripote kuNkomo aripotela kuMugabe eHarare kodwa kwamangalisa abantu ikakhulu iqula lelalibhala imigca yayizakhulunywa yikuthi indaba yokuthi mathebelelendi kungangcono izimele yodwa ubaba uJoshua Nkomo ngazange ayifake kulezi zinkulumo
lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilale
Siyabonga Chrisa, siziphethe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lo Maskandi usibongiseni Ncube ephethe idlalate lakhe elilesihloko esithi ma ekwehlula. Lensizwa itabuka kwamasibambane eFilabusi njalo ihlabela ikwele South Africa. Nango usibongiseni elonda imbali yakhe.
Ngamthuka ngokuqala kudala kakhulu kodwa kahle kahle into ze-recording ngiqala ukuzenza la ku 2010. Kodwa kuyukuthi nje umculo into evele engaqala kudala. Ngibengithi mangibona nje mhlawumbe ubhuti abaculayo kanjalo kanjalo nje into yomculo ngayihluphela kakhulu. Ngakusho lokho ngiqinisekise ukuthi umculo iyona nto engiyithanda kakhulu ngaso sonke isikhathi. I-CD enginayo iyodwa kodwa ziningi ingoma esengingazenza muva kodwa i-CD isaseyodwa. Njengamanje ngisestudio kukhona sokuhlanganisa futhi okuzophuma kungekudala.
Abangathanda ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Inamba esebenza kakhulu kunesisebenza kakhulu inamba ka 0656512332. Ino WhatsApp le namba ngishondela ku Facebook ede kubo kusase huye futhi sibongiseni Ncube ku TikTok nakhona sikhona futhi kuse huye sibongiseni Ncube. Nabafuna abakhona afuna ukubuza bavumelekile ukuthi bangabuza noma yini.
Abalandeli ke ubachiyela wapi amazwi?
Ngasho futhi kubo ngiqinisekisa ukuthi manje njengamanje nje ngisestudio umsebenzi wona sewuphelile vele ngoba bayakhala abantu abafuna ukuzwa okulandelayo ukuthi manje ngawesiphetheni. Kodwa ke sokusele nje ukuthi basebenze ababhizi ngabaphathi bethu ngoba singaphathi basiphetheni into asizenzeli. So ngoba kuyakuthubuya ngami ngabe sengibazisa ukuthi nako umsebenzi osewukhona sisenzeli. Kodwa ngoba kuthiwa kunabaphathi sadlulezandla zabaphathi sesibatshela ukuthi mhlawumbe ngedethe ukuthi nawe umsebenzi sekaqala manje uyatholakala maduze nje usithi umsebenzi uzotholakala.
Uphuma ke enkundleni usibongiseni ngale. Aw suka madoda usibongiseni Ncube sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi weAthuzu umnumzana Obeti Masaraure uzaqeda impela sonto evalelwe. I-Center for Natural Resource Governance ithi ilizwe lilahlekelwa imali enengi ngenxa yokutshontshwa kwegolide. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.